Vamnangagwa vataura mashoko aya pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center wakokerwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu senzira yekuti mutungamiri wenyika vasangane nevemakanzuru makumi mapfumbamwe nemaviri ari munyika. Vamnangagwa vati havasi kufara namanyamamire nerongo ari kumakanzuru vachiti makanzuru anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya dzemafambisirwo emabasa anofanirwa kuitwa nemakanzuru aya.
Handinga zvibvumire kuti nyika yedu itwe kunge makare kare svina ichingoerera mumigwagwa zvichiunza zvirwere zvakadai secholera netyphoid. Mabasa ekanzuru anofanirwa kukosheswa. Tinofanirwa kusimudzira kurwisa chirwere checholera kune dzimwe nzvimbo munyika yedu.
Vatiwo makanzuru hadzisi nzvimbo dzekuti vakasarudzwa pamwe nevashandi vawane pekuba nepekuitira uori vachiti vese vachaita izvi vachapinda parumana nzombe. Vatiwo makanzuru ese anofanirwa kuita gwara rinoratidza mafambiro achaita senzira yekuzadzisa chiga chehurumende chekuti Zimbabwe ive yasimudzira upfumi hwayo muna 2030. Vamunangagwa vati budiriro iyi inoonekwa nemigwagwa nezvivakwa zvakanaka pamwe nemabasa emakanzuru. Vamunangagwa vati hurumende yavo ichawedzera mari dzichapiwa pasi pekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution funds. Vakabvumawo kuti mari dzinenge dzatarwa kuti dzipiwe matunhu hadzisi idzo dzavanozopiwa vachiti vachataura ne rukota rinoona nezvemari vamutuli ncube kuti zvigadziriswe. Vatiwo havadi kuti makanzuru aite zvematongerwo enyika kumakanzuru asi kuzadzikisa muono wehurumende wevision 2030 uyo vati ndiwo muono wezanupf sezvo riri iro bato riri kutonga. Mutungamiriri wezimbabwe local government association vagai mutasa vabvuma kuti makanzuru anofanirwa kusunga dzisimbe kupedza utsvina munyika.
Zvatinoda isu zvekuti tipe maservices anekodzero sema local authorities muZimbabwe. Nyaya yetsvina zvakaita mutaundi mukuti tsvina iringoraswa pese pese zvichakonzera makorera nemana typhoid and so forth ngazvipere.
Munyori mukuru muHeben Councils Association of Zimbabwe vaLivson Mutekede vaudza Studio 7 kuti misangano yakakosha vachiti nyika yese iri kutarisira kusimukira kwemabasa emakanzuru asi vati zvinoda mari yakawanda.
Zvinoda capital expenditure yakati wandei kuti tivandudze maguta edu ese. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinangoitwa overnight asi zvinototora national government pamwe chete nelocal government kuti tinge tinokwanisa kuvandudza maguta edu.
Tovafara kuti mutungamiriri wenyika abata nyaya yekunonoka kana kusapiwa mari yakakwana kwemakanzuru pamari yebudiriro yematunhu. Vakati tarisiro yavo kuti zvigadziriswe kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo.
Malocal authorities anozowana disbursement devolution gore rakutonopera.
Musangano uyu waitwa panguva iyo chirwere chekorera chaputika zvakare munyika uye uwandu hwevanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi hwava pazana nemakumi maviri nevashanu. Bazi rezveutano rinoti nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.